This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechina, Kurume 5, 2015.
Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinatenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vanoti kunyange hazvo bato ravo risiri muhurumende, zvakakosha kuti rinzwisise matambudziko akatarisana nemakanzuro ose ari munyika.
America inowedzera negore zvirango zvayakatemera mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe pamwe nevamwe vavo muzanu PF.
Vanukadzi vakurudzira kuti zuva revanukadzi pasi rose ritarwe sezororo muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vanoti kunyange hazvo bato ravo risiri muhurumende, zvakakosha kuti rinzwisise matambudziko akatarisana nemakanzuro ose ari munyika, sezvo bato ravo riri iro riri kutungamira makanzuro aya. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira zvirongwa zviri kuitwa nekanzuro yeguta reGweru nhasi masikati, vatsvangirai vati makanzuro ari munyika akatarisana nematambudziko akafanana anosanganisira kushayikwa kwemari yekuita mabasa anotarisirwa kuita nekuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi. Vachipindura mubvunzo wekuti bato ravo ringabatsira sei pakugadzirisa matambudziko akatarisana nemakanzuro aya iro risiri muhurumende, vatsvangirai vati zvakakosha kuti bato ravo rigare richiziva mashandiro ari kuita makanzuro ari munyika uye matambudziko akatarisana nemakanzuro aya pamwe neveruzhinji, sezvo bato ravo richitarisira kuzotonga nyika.
We are part of government. We are part of local government. The MDC is controlling how many cities? Almost 30 cities. And it is our responsibility outside central government to ensure that those who have been deployed to manage local government are pursuing social democratic values and agendas of the MDC.
Vatsvangira vashanyira misika iri mumisha yeveruzhinji yeAscot, Mambo, Mukoba 6, 14, pamwe nemukoba 15, vakazopeta kushanya kwavo panzvimbo yeRange Booster panopomberwa mvura inomwiwa nevanhu muguta reGweru. Mukushanya kwavaita, vatsvangirai vagamuchirwa nemufaro nevanhu vakasiyana-siyana, uye vamwe veavo vakwanisa kuonana navo vataurira Studio 7 kuti kunyange hazvo vatsvangirai vasisiri muhurumende, vane vimbo yekuti vanogona kubatsira veruzhinji kubuda mumatambudziko avari. Mumwe weavo vane maonero aya ndevamwe amai vanotengesa paflea market yepamukoba 6 avo vangozvidoma nezita rekuti amai Ndlovu.
Aiwa, toda kuti vativakirewo pekuisa zvinhu zvedu pasina zuva, pakuti kana mvura ichinaya hatinaiwi. Sezvo muchingoonawo zvakadai, ndo dambudziko zhinji ratiri kusangana naro pano. Zvakatiomera zvisingaiti, saka sekuita kwavaimboita kudhara nangu vasiri muhurumende toziva kuti zvichaita saizvozvo.
Vatsvangirai vati vari kusiririswa zvikuru nenyaya yekuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vave kurarama nekutenga nekutengesa zvinhu nekuda kwekuti hakuna mabasa. Vati vanopokana nenyaya yekuti vemakanzuro vadzinge vanhu vanotengesa mumigwagwa, vakakurudzira vemakanzuro kuti vagare nevanotengesa ava pasi, vataurira nekuti matambudziko anounzwa nekutengesa mumigwagwa angapedzwa sei. Pavabvunzwa kuti bato ravo rasvika papi neurongwa hwekuratidzira hwavakati vachaita senzira yekuratidza kusafara kwavo neutongi hwehurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vatsvangirai vati bato ravo harizi kuda kungoratidzira zvisina kurongeka zvinogona kukonzera mhirizhonga nekudeuka kweropa, vakati vachiri mushishi rekutaura nevatsigiri vavo pamusoro peurongwa uhu. Vatsvangirai avo vataurirwa neumwe wechidiki nezvekutadza kwake kuenderera mberi nechikoro nekuda kwekushaya mari, vakurudzira vechidiki kuti vasashandiswe munyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika asi kuti vaise misoro pamwe chete vatarisane nehurumende yezanu PF, iyo vati ndiyo iri kuunza kutambura kweveruzhinji.
I feel sorry for these young people. The only message I have for the young people is that don't be used for violence, because all your effort, all your positive effort must be used to confront the people who have caused the unemployment.
Kunyange hazvo vamwe vagari vachiita vazi kufara nekusashanda zvakanaka kwekanzuro yeguta reGweru, vatsvangira varumbidza meya weguta iri vaMutendi Kombai pamwe nemakanzuro avo, vachivati vari kuedza zvese zvavanogona pakuita basa ravo nemazvo zvisinei nezvimhingampinyi zvavakatarisana nazvo. Kushanya kwavatsvangira kukanzuro yeGweru kunotevera kushanya kwavakaita kuchitungiza munguva pfupi yapfuura, uye vati vachaenderera mberi vachishanya kune mamwe maguta nemadhorobha kuitira kuti vanzwisise mabasa ari kuitwa munzvimbo idzi pamwe nezvimhingampinyi zviri kusangana nemakanzuro aya. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Direct from Washington, the voice of America.
Hurumende yeAmerica inoti yawedzera negore zvirango zvayakatemera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nehurumende yavo. Mugwaro rakaburitswa neAmerica nezuro mutungamiri wenyika vaBarack Obama vanoti hurumende yavo yatora danho iri sezvo Zimbabwe iri kuramba ichimbunyikidza utongo hwejekerere. Vati hurumende yavo inopikisa maitiro akadai. Zvirango izvi zvinouya panguva iyo sangano reEuropean Union rakabvisa ruzhinji rwevanhu vaive pazvirango, richingosiya vaMugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nekambani yehurumende inogadzira zvombo yeZimbabwe Defence Industries.
Izvi zviri kuitika panguva iyo Britain iri kutarisirwa kutuma nhume kuZimbabwe svondo rino mukuedza kwayo kumutsiridza ukama nehurumende yavaMugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaos mangongera avanoti kuramba hurumende ichityora kodzero dzevanhu pamwe nekunonoka kuita kuti mitemo idyidzane nebumbiro idzva ndezvimwe zviri kuita kuti zvirango zvirambe zviripo.
Ndinofunga kuti vane zvakawanda zvavari kutarisa maererano nekuti shanduko kana kuti reform yatoda kuona ichiitika yaitika here. Tinoziva kuti Zimbabwe yakawana bumbiro remutemo idzva gore rapfuura, bati bumbiro iroro harisati ranyatsonge richionekwa kuti raakuseenzeswa here. Saka kusvika raseenzeswa ndo zvimwe zvinenge zvichitariswawo nedzimwe hurumende kuti todyidzana here nehurumende yavaMugabe. Votarisawo zvakaita sekuti mapepanhau nemaredhiyo asununguka here, hatisati tanyatsoona kuti asununguka. Toziva kuti mazuva mairi apfuura kunonzi kwakabuda malaisensi emaredhiyo, but tikatarisa makambani ari kupuhwa malaisensi iwayo, makambani agara ane malaisensi kudhara, vana ZFM dzana Superman ndowanzira nezvimwe zvakadaro. Saka ndinoona kuti ndo zvimwe zvavanenge vachitarisa izvozvo izvo kuti pane chanyatsochinja here.
Tinoona kuti panguva iyo America iri kuwedzera zvirango pahurumende yeZimbabwe kana kuti pana vaMugabe, Britain iri kutarisirwa kutuma nhumwe kuZimbabwe. Zvinoreve izvi?
Ndinoona kunge vekuEurope vanyanyotarisa nyaya dzezvemabhizimisi, because mukatarisa makore maviri apfuura kwanga kuchingouya madherekesheni nemabhizimisi angachibva kunana Britain, kunana Denmark nedzimwe nyika vachiedza kutarisa kuti vodyidzana zvakadii nehurumende yeZimbabwe. Saka ndinoona kuti vanenge vaisa pasaidi nyaya yekodzero dzevanhu kana kuti kutongwa kwevanhu, vanenge vakuisa pamberi nyaya yemabhizimisi, nekuti chavari kutarisa ndechekuti kana vachitarisa Zimbabwe, China ndo yaakunyanya kupuwa mukana wekunge ichiita mabhizimisi muZimbabwe, ivo vaakusarira kumashure. Saka ndinoona kunge ndo zvimwe zvavaakusarisa izvozvo izvo kuti taakudawo kunge tichiwana mukana yekuita mari muZimbabwe, kungava kumamainzi, kungava mune zvekuzvirimwa, mungava mumaopportunities ekunge vachitengesa zvinhu zvavo zvinobva kunyika dzavo. Ndoona kunge ndo zvavaakutarisa. Asi kana takatarisawo hurumende yeAmerica inenge yaramba ichitarisa nyaya yekuti konyaya yekodzero iri kumbofamba sei, nekuti tanyatsotarisa kuti kubva pakapera hurumende yemubatanidzwa pane chanyatsoshanduka here maererano nematongerwo enyika inoyi. Munoona kuti zvishoma shoma zvachinja.
Asi zvirango izvi zviri kushanda here vaMangongera?
Chokwadi chaicho ndechekuti zvirango izvi hazvisi kunyatsoshanda.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaos mangongera vari varunare muHarare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vanoti zviri kuAmerica kuisa kana kubvisa zvirango sezvo hurumende pamwe neZANU-PF vasina hanya nazvo.
Ndingati bato reZANU-PF iyo gavhumendi yacho mukuru wacho President Robert Mugabe naivo maZimbabweans jekerere havasina kana shungu kana kutombozvinetsa nechinhu chinonzi nyika yeAmerica. Ngavaite zvose zvavanoda, isu hatina basa navo. Chedu ndechokuti takaenda kuhondo tichirwira nyika yedu, ivhu redu ndo wanga iri nzongo yacho. Saka izvino dzvhu redu tarewana tichienda kuhondo iyo America yacho yanga isingatisapoti. Tichitora ivhu redu America yacho yanga isingatisapoti. Saka nanhasi tozva kuti havatisapoti. Saka zvinei nesu, asi chinotifadza ndechekuti ivhu redu tava naro, nyika yedu tava nayo, saka tichinzi Zimbabwe, saka tichinzi maZimbabwe.
Kune vamwe vari kutiwo zvirango izvi hazvisi kunyatsoshanda, saka chii chingarwadza ipapa kana zvirango zvisiri kushanda?
Vanotaura kuti zvirango hazvisiri kushanda ndivo maamericans. Hapana muzimbabweni dzakakwana anogona kuti zvirango hazvishandi, but ivo maamericans ndivoona kuti uyu murume uyu anonzi Mugabe tamukonewa. Ava vanhu vatema ava vanonzi mazimbabweni kuti havakonewa. Todini chiripo vajonga navateereri vezimbabwe ndechekuti tikazvibvunza kuti kone mhaka yei iye mukuru weamerica uyu munhu mutema uyu Barack Obama chinoita kuti ashayiwo pechini napamusoro pavanhu vatema vokuzimbabwe ndezvake izvo isu hatina basa nazvo chero vakawedzera chero vakabvisa nhasi still upenyu hwedu tinawo.
Tinoonawo kuti America yawedzera zvirango panguva iyo Britain inenge yaakurakidza kunyevenuka kuti inge ichitanga kudyidzana nezimbabwe. Munotambira sei danho iro rebritain?
America yakahakira munyaya dzemabridges. Ndichitaura izvezvi izvezvi today izvezvi mukatarisa mangwana mabritish anotori muno izvezvi pandiri muofisi kuno iku izvi anotoriko vakamira kutoona kakuru vari kutoona kuti aiwa hondo dzavanogwagwisa nadzo hadziiti.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare nestudio 7.
Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutaura nesu pa Facebook yedu yeVOA Shona. Endai pa page iyi muratidza kuti munotifarira kana kuti click like.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Liberia inoti yaburitsa murwere wayo anga aine chirwere cheibola uye anova kupedzisira sezvo pasina vanhu vatsva vari kubatwa nechirwere ichi. Beatrice Yadolo uyo anga akachengetedzwa pake ega aburitswa nhasi akaudza sangano renhauri Associated Press kuti ndiye munhu ari kufarisisa pasi rose.
Mumiriri weIran akapambwa muYemen muna 2013 aburitswa munhapwa ndokuendeswa kumusha kwake. No Ahmad Nikbat aishanda pamuzinda weIran musana apo akapambwa nevanofungidzirwa kuti chikwata cheAl-Qaeda.
Vakuru vakuru vemuIndonesia varamba kutambira chikumbiro cheAustralia chekuchinja vasungwa senzira yekuti zvarwa zviviri zveAustralia zvakasungirwa zvinodhaka zvisaurayiwe. Asi vakuru ava vati kuurayiwa kwevanhu vaviri ava kuchaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa.
Vagari vepacheshire Masterton muHarare vaendesa nyaya yavo kudare redzimhosva reConstitutional Court zvichitevera mutongo weSupreme Court wekuti vabviswe panzvimbo iyi iyo inogara vakaremara. Ngatinzwei zvizere kubva kuna Safari Njema.
Musha weCheshire Masterton uyo uri muHarare une vagari 16 vane urema hwakasiyana-siyana, vanhurume igumi, vanhukadzi vatanhatu, uye vanorarama nezvekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana nekubika sadza vachitengesa. Wakavakwa nechinangwa chekuti vakaremara vagare zvakatambanuka. Misuo yekupinda mudzimba dzepo yakafaranuka uye panze nemukati panofambika zvakanaka nemunhu anenge aine wheelchair. Zvimbuzi nemekugezera mune simbi dzinobatsira kuti munhu anenge akaremara akwanise kuzvisimudza pasina ruyamuro. Sachigaro wekomiti inomiririra vagari vepo vaLouis Garaba avo vanofamba newheelchair vanoti makakatanwa pakati pevakaremara ava Neve muno vanotungamirira Cheshire Masterton akatanga muna 1998. Vachinzi vanotsvaga kumwe kwekugara nekuti nguva yavo yakanga yakwana. Asi vagara bavanoti bumbiro remitemo yeCheshire haritaure kuti muno anofanira kugarapo kwenguva yakadii. Muna 2010, dare High Court rakapa mutongo wekuti vakaremara vagare zvavo paCheshire. Asi, vanotungamirira Cheshire muno vakapikisa mutongo uyo muSupreme Court. Dare iri rikapa mutongo muna kukadzi wekuti vakaremara vabve paCheshire Masterton. Vagara bavanoti nzvimbo iyi yakanakira zvikuru vakakuvara misana sezvakaita ivo.
Chinondirwadza chaizvo ndechekuti timungo unongoona wazvitira weti, timungo unongoona wazvitira tsvina. Saka zvinhu zvekuti unotoda kutoti udzokere kumba. Dzimwewo nzvimbo dzevamwe mabasawo unokwanisa kuwana mune shawa kana mune zvimwe zvinhu, unokwanisa kugezwa kubasa ikoko ogara wakangozvigadzirawo uchingoti kana zvazoitika zvaitika.
Muzvare Hedwig Machina, avo vane makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa, vakaremara makumbo ese uye vanofamba newheelchair. Vanoti wese ari paCheshire ave kushaya kuti oenda kupi.
Izvozvo zvinonetsa kuti vari panze vangoti taakukwanisa kukuaccepta back. Nokuti kutogara panapa ihomu yakanga yatongova kwamudzi, tingogara tichingobatsirikana tisanetsana nemacharacters evanhu nokuti vanhu dzidziso havana. Saka kuti vangomuka vakutoziva kuti nhasi ndakufanira kubatsira Hedwig kupinda mumba, ndakufanira kumubatsira kupinda mubhazi, zvinenge zvisingawanike nokuti mumwe naumwe anenge ane zvaanenge achiita. Saka nguva yacho iyoyo inozoomera mumwe munhu anenge akaita sena.
Varungano matanga, avo vane makore makumi mana nematatu, vakaremara makumbo ese uye vanofamba newheelchair. Vanoti Zimbabwe iri kutadza kutevedzera nyika dzakaita seSouth Africa.
Vanokudza kukodzodza vanhu vari disabled kunyanyira sekupfuura chi pfuura zvimwe zvinhu zvese. Munomanje istill a challenge kwatiri. Zvosvika sei kuhurumende kunzika vanhu vari disabled ngavane kodzero dzekuti vaone pekugara pekuita sei zvakanaka. Tanodzimuka panapa hazvina zvazvinoreva kwatiri isusu.
Mudzimai wava Matanga, amai Beauty Matanga, vanoti zvakatarisana nemurume wavo maererano nekudzingwa paCheshire zvinovarwadza zvikuru.
Asi kana akubva panapa akundogara kana kumusha, kuti akwanise kufamba achienda ega kutoileti zvinenge zvisingachaiti. Kuti akwanise kugeza ega zvinenge zvisingachaiti. Zvinoreva kuti kana kufa kwake kunenge kwapadhuze. Zvakafanana nekungoti munhu bheta wangu waurayewo wasiye wakadaro woti upenyu hwavo waguma. Nekuti hapana kwautariro yachina iri kuenda kumberi. Umwe neumwe kana akatarisa ndongonoti kufa kuri nani. Nekuti pano aikwanisa kuzviitira zvinhu ega.
Vasimba Sivanda havana kuremara uye vanouya vachibatsira pachena vagari vepaCheshire. Vanoti vedare reSupreme Court vaifanira kuuya kuzoona mamiriro epaCheshire nevagari vepo vasati vadzika mutongo wavo.
Matare edu anofanira kuchivandudzika kusvinura. Chokwadi dare haringangotongera kagara mumba risingazivi kuti kunze kuri kutonhora here kana kunaya. Zvindichireva kuti rinofanira kutouya inonzi insitu yai kutouya kuzomboona kuti musha wacho zvii zviri kumbotaurika nezvazvo. Kubuda mudare hakuzi kure, hapasvike 1 kilometer kubva padare, tiri mukati me 1 kilometer kuenda paSupreme Court kana kuti paHigh Court. Saka dai vaikwanisa kungouya vombonyatsoona vozonogara pasi vachikuti zvavari kutaura zvinge zvichidyidzana nezviri pai zviri kuitika pachaizvo izvo.
Vanomiririra vakaremara mudare reSenate vanyama yavo mashavakure vanoti zviri kuitika izve zvinotyora kodzero dzevakaremara.
Lena chishe zvino ndinobetsera vanhu vakaremara koinorwire ina vanhu vakaremara vaya. Zvoita mvunzo kuti kuda vamotofunga kuti vanobetsera seri uko pane pasina batsira chai chaiyo.
Asi sachigaro weCheshire Trust vaClemens Muzondo vanoti bumbiro remitemo yepaCheshire rinonyatsotsanangudza kuti nzvimbo iyi haisi yekugara munhu upenyu hwese, asi kuti awane chete mukana wekuti awane hunyanzvi hwokuzviriritira opawo vamwe mukana. Vanoti hachisi chinangwa chavo chekuti vagari vepaCheshire vashaye pekugara.
Isusu dai taida kuti tivaise pastreet musi watakawana judgment the following day tadatakati ngavabve. Saka board redu patakaita judgment rakatomita rikataura nezvazvo tikati tichaita sei nezvizvi. Tiri panguva yekutarisa kuti tawana judgment yes in our favor, but chatsi kuda kuti ndizvo kuti dzinge vanhu asikutarise kuti tinovaisa sei, vachafamba sei.
Vamuzondo vanoti zvematare edzimosva zvikapera, vachaedza nepose pavanogona kuti vakaremara vepacheshea vave neupenyu hune pundutso vari mukati mevamwe vasina kuremara. Vanoti vachavabatsira nekutanga zvirongwa zvekuzviriritira nekuvatsvagira pekugara pakatambanuka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Vanhukadzi vari madzimai muparamende vanoti vari kuda kuti hurumende itare zuva remadzimai kana kuti International Women's Day sezuva rezororo munyika. Mashoko ari kubuda muparamende anoitika apo nyika dzose pasi rose dziri kucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose nemugovera. Mutedzeri wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muzvare Tokozani Kupe ndivo vakaisa chikumbiro ichi mudare. Zvinonziwo vakawana rutsigiro rukuru mudare reparamende. Madzimai mudare ari kuti madzimai anofanira kuremekedzwa nebasa guru ravanoita kuti nyika imire, kusanganisira kubereka vana kuti nyika irambe ichienderera mberi. Mumiriri wemufakos mudare reparamende amai Porina Gwanyanya Mpariwa ndivo vakatanga kutsigira nyaya yakaparurwa namuzvare Kupe iyi. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro naamai Gwanyanya Mpariwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Mukatarisa munyika muno mune madzimai vanoshanda, mune madzimai vanoshanda vari kudzimba vanoita basa rekutsvaga mvura rekutsvaga dzihuni. Madzimai vanobereka vana, basa iroro haribhadharwe. Ndofunga munotoona kuti maternity leave ibasa chairo kutoti maemployers vavo vanokwanisa kubhadhara masalaries avana mai vanoenda kumabasa, nekuda kwokuti rinonzi ibasa risingaiti. Mukabvunza murume ane mudzimai anoswera ari kumba, anokuudzai kuti mukadzi wangu haashandi. Asi apa mudzimai anenge aswera ari kubasa. Mudzimai basa raanenge aswera achiita iroro rekutsvaga huni, rekubikira baba kuwacha nekutsvaira mudzimba rinotove basa rakakosha. Madzimai ndivo vanotsvaga huni mudzimba umu, ndo vanotsvaira mudzimba. Unozoona kuti basa iroro ramaoko nebasa rekuchengetedza vana baba mudzimba harina munhu anorikosha. Saka tiri kuti rikaitwa dzororo, vanhurume nemadzimai kwose pasina kuti political party kana kuti anobva kupi, kwamurehwa kwamutoko, kungava kumudzare bani, tive vanhu vanoyeuka kuti madzimai ndo akaita kuti vanhurume nevanakomana vese vave vanhu.
Nyaya iyi mungati yatambirwa zvakadini nevamwe venyu muparamende tichisanganisira varume nevakadzi zvakadaro?
Kunaka kwazvaita ndekwekuti hapane vashomawo vanongorasika muono, vanga vachiti tinotarisira kuti zvakanaka, asi horidhe dzakapiwa dzakakwana. Asi yatambirwa namativi ose zvakanaka zvakakwana, ikatsigirwa zvine mutsindo zvokuti tinotarisira kuti mosheni iyoyi nezvisungo zvatiri kutaurirana kuti tive tinowana horidhe yamadzimai zvichabudirira, nekuti hapana munhu wapokana kuti madzimai vanokosha pasi rose.
Totarisazve muri kutarisirwa kuuya imimi kuNew York kuchaungana madzimai achitarisa nyaya dzemadzimai. Mungatiudzawo kuti musangano uyu wakamira sei uye ndezvipi zvemuri kutarisirawo?
Ikoko tinotarisira Sandra kana tauya kuNew York senyika yeZimbabwe kuti titaure nekupangurirana navamwe vepasi rose kuti zvii zvataita isu seZimbabwe, seWomen's Parliamentary Caucus, seGovernment uyezve senyika, kuti chichataita chinogona kutsimudzira raramo nepunduko yamadzimai. Zvinosanganisirana kuti tingati muconstitution kana kuti bumbiro renyika tine kodzero dzakawanda dzakapiwa madzimai, asi kana tichina kugadzirisa mitemo inoita kuti kodzero idzodzo dzive dzinowanikwa dziriko kumabasa, kudzimba, ungave mukugara, mukurarama, kuti kana madzimai vakwanise kuwana mvura, madzimai vakwanise kuwana utano, madzimai vakwanise kunge vachitaura, madzimai vakwanise kunge vachiwana zvigaro zvakaenzana nevanhurume, tinowanikwa tiri vanhu vakarasika. Saka ini ndinoti kuuya kwedu kuNew York kumiting yeUN zvinotibatsira kuti tinzwe kuti dzimwe nyika dziri muAfrica dzafamba sei, dzakazvigona sei. Zvinotibatsirawo kuti isusu titaurirewo vamwe patafamba patasvika, uyezve tigowanawo njere nemukana wekuti tingaita sei kuti tikwanise kuwana zvinenge zvakaonekwawo nedzimwe nyika, tichienzanisa kuona kuti isu tofamba sei senyika.
Mumiriri wemufakos mudare reparamende amai Porina Gwanyanya Mpariwa vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyika. Takatarisa zuva revanhukadzi pasi rose richacherechedzwa nemusi wemugovera.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei ma text messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Yashika nguwa ya tunoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwene ma text messages amunenge matitumira. Yekutanga inobva kuna Donald Mamboma uyo anoti morisai vatereri vose ve Studio 7.
Mumwe munyori anoti anonzi Mai D vari ku Pretoria West vanoti munotigonera nenhau dzenyu, ndingafare mukamurisa amai vangu nemwana vangu nevanenge navose ndichiti kwakadii kuHarare, ndatenda.
Makadi ve Studio 7, ini ndini mukoma ndiri mukomana ane 21 years. Ndinotsvakawo basa, ndatsvaka ndatambura hama, ndine 7 subjects ordinary level ne 11 points advanced level. Kana paine anodawo kundisawo mberi nechikoro, kana ane basa kungava kupi zvako, ngapindurewo achindibatsira. Namba yangu inotiyo 074-098-8070. Namba dzangu zvakare 074-098-8070. Munyori haana kutipa zita rake.
Mumwe anoti murisei varume, jongana blessing, aiwa basa munogona varume, rambai makadaro. Ndikwaisireiwo vanotevera: Steven Zenda, Zivanai Kapfunde, John Kahuni, Amos Mudzimba, Big Boy Mutikiti, Enoch Zenda, Maria Pera Gweshe, natezvara vangu nevhatsikai kutanda kwachenda mbuya, amai vangu vaingidzai kwakapondoro. Ndini mutsigiri mukuru weStudio 7, Gavena Gwidibira Samutoko, ndatenda zvangu varume.
Mumwe anotiwo pamberi nekutiudza zvinoitika munyika, musadzokere kumashure vakomana. Kuno kwachivi totopfigira na 6 mombe kuti tinzwe zviri munyika. Ndini wenyu vaShabani Mavusa.
Mumwe anoti ndikwaisirei hama dzinotevera: Masvingo South, Edgars Pomerai Pamagudu, Mudhara Elias Mangava, Titus Chukova, Ananias Musingarimi, Paul Manyise Pamasvingo Ebene, Munun'una Mandi Matutu paZaka East, wenyu Muchisa Chaiye Skatele.
Verengai tsamba yangu guys, kuno tanzwa nenhamo, vamugabe vauraya nyika, takutorarama nenyasha dzedenga. VeZANU-PF vari kuba marata pachikoro pachokodza, vonyepera maticha kunyanya. Tinotenda zita rangu, kwete ndingachegwe musoro.
Mumwe anoti munogona basa nekutipa nhau dzechokwadi, Mwari vakuwedzerei makore muupenyu. Morisai vanotevera: Elmpof Esumpof, Temba Mutavavisi, Ntando Baba Nkomo na Mai Nkomo pamwe na Chop Chop Pizi Vengwa. Baba Tina munofara here varume, kuno kuri nani zvako. Last one Mudiwa amai Magwaza, munyori haana kuisa zita rake asi ndinofunga kuti ndova Magwaza vakwaisa mudiwa wavo amai Magwaza.
Mwanotiwo makadii mhuri yeStudio 7, bora mberi hatisi kumira. Ndipireiwo sando kuna Christopher na Vincent padiwa. Yours Israel.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje semazuva ose, asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuno kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Kwasanai amanisha Mwari pano paStudio 7. Email yedu studio7@voanews.com. Matext messages kana WhatsApp atumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti kunyange hazvo bato ravo risiri muhurumende, zvakakosha kuti rinzwisise matambudziko akatarisana nemakanzuro ose ari munyika.
America inowedzera negore zvirango zvayakatemera mutungamiri wenyika Robert Mugabe pamwe nevamwe vavo muzano PF.
Vamwe vanhukadzi vokurudzira kuti zuva revanhukadzi pasi rose ritarwe sezororo muZimbabwe.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Jonga naChris Kandemiri.